Manera kana kamuriye Zimbabwe ino studio 7
tishitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri gunyana 5, 2023. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemi ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vakawanda vokurudzira Sadiki kuti utungamire nhaurirano kugadzirisa matambudziko eZimbabwe okonzera gakava pasi rose. Magweta maviri ainge asungwa achimirira nhengo mbiri dzeTripoli dzakapambwa dzikaitwa kafira mberi opuwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Mapurisa anoti asunga munhu ari kufungidzirwa kuti anga achiponda vanhu muHarare. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Kunyangwe bato riri kutonga muSouth Africa reANC riri kumira nemutungamiri wenyika akagadzwa nezuro vaemarson nemunangagwa vakawanda muSADC, African Union, EU nedzimwe nyika dzakabudirira vari kuratidza kuti havasi kuwirirana nekusarudzwa kwavo. Nekuda kwebopoto iri, vamwe vari kukurudzira SADC kuti itungamire nhaurirano nekuti sarudzo dzine mutauro dzave kutyirwa nevamwe kuti dzinokoka mauto kuti apindire sezvakamboitika muZimbabwe pakapidigurwa hurumende yamushakabvu Robert Mugabe nemauto. Mauta anonzi nevakawanda anotonga nepfuti nedemo. Pasmond Lovu anotipa nyaya inotevera.
Mukuedza kusimbaradza ukama nezanu PF nehurumende yavamunangagwa, munyori mukuru weANC vafikile Mbalula avo vakange vari paurongwa hwekugadzwa kwavamunangagwa nezuro pamwe nemutungamiri wenyika yavo yeSouth Africa Cyril Ramaphosa, nasi vaita musangano nevakuru vebato rezanu PF muHarare. VaMbalula avo vanoti vanotsigira zanu PF nekuti yakarwa hondo yerusununguko vabva vazoshanyirawo nzvimbo iri kuvakwadura renhoroondo yechimurenga yenyika dzemuAfrica kuti Museum of African Liberation. Vaudza vachori venhau kuti dura iri rakakosha zvikuru.
It's very important in terms of preserving our heritage. So we have seen the collection of data.
Chirongwa ichi chakakosha zvikuru pakuchengetedza nhaka yedu. Taonawo kukokwa kwakaitwa nyika dzakagwirawo sununguko nemutungamiri wenyika kuzovawo nhengo dzechirongwa ichi.
Gurukota rinoona nezvekufambiswa kwezvirongwa muhofisi yemutungamiri wenyika vaSimbarashe Mbengegwi vaudzawo Studio 7 kuti South Africa neZimbabwe dzine ukama hwakakosha kubvira panguva yakarwirwa rusununguko nenyika mbiri idzi.
NeANC tinobva tose kure takagwa pamwe chete mabattles akafanana mumatrenches tatiri tese imomo. Isu patakahwina rusununguko muna 1980 ndokubva tavabatsira kuti ivo vawane rukuru.
Asi mutauriri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaPromise Mukwananzi vashora kushanya kwavamBalula munyika vachivapomera mhosva yekushandiswa nezanu PF kudzikisira chiremerera cheSADC.
Atori mushandi munhu akatopuhwa mari basa rekuti aende kuSADC kunotsvaka kuita undermine position yeSADC. Tinozvishoropodza zvikuru kuchibva kunyori mukuru weAfrican National Congress anova vaMbalula kuti vari kudzikisira musangano weAfrican National Congress vari kudzikisira mavalues nemaprinciples epan-Africanism nemaitiro avari kuita ekushandira bato rezanupf achitora divi zviri pachena.
Izvi zvatsinirwa nenyanzvi mune zvematongero enyika uye vari mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party Dr. Urayai Zempe.
Nokuti Mbalula unouya muZimbabwe, nyangwe asati auya muZimbabwe, waituka rudzi rweZimbabwe, vanhu veZimbabwe, vari kuumburudzana no utongi husiri hoho jekerere kuri muZimbabwe achiva tuka kuti zvimbwasungata zveAmerica. Iye Mbalula uyu unopinda papi pamavara ari kutaura iwayo, nekuti vanhu veZimbabwe vari munyika yavo, vanhu veZimbabwe vanenge vachimburudzana musarudzo dzakajeka dzokuti vashare hurumende yomunyika mavo. Saka Mbalula kana achitaura kuti vanhu vanokukwidza muZimbabwe vanhu vanomiririra America, uri kureva kuti kudii? Hazvina maturo zvinhu zvakadai zvaari kutaura.
Nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachitungamira sangano reZimbabwe Democracy Institute, Dr. Pedzisai Ruhwanya, vakurudzira kuti SADC iite mutongi gava pakugadzirisa dambudziko remuZimbabwe.
SADC inofanira kugara pasi nevemapato makuru aya maviri aya anoti ZANU-PF neCC kuti vagadziridze, vatwasanudze mitemo yezvesarudzo. Kuti sarudzo dzinoitwa sei pamutemo? Saka panda kuitwa macomprehensive reforms kuitira kuti tisava necycle yemadisputed elections. Because kana cycle iyi ikazoitika, zvinenge zvisina kunaka kuti tizoona vamwe vanhu vasiri mapoliticians vachiti mapoliticians ese makonewa, ende nokuti imi makonewa isu takutonga.
Pavatungamiri vese vemusadak neAfrican Union vakakokwa, kwakangouya vatatu vanoti vekusouth Africa, Mozambique neDRC chete. Kugadzwa kwavamunangagwa kunonziwo kuchapa kuti kubviswa kwezvirango zvavakatemerwa pamwe nevamwe vavo neAmerica nedzimwe nyika kunetse. Zimbabwe inonzi ichanetsekawo kuti ikanganirwe zvikwereti zvayo, izvo iri kutadza kubhadhara kumabhanga akaita seWorld Bank nemamwe ayo anoti anoda kubatsira nyika ine utongo hwejekerere. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Pasmon Ndlovu.
Magweta anorwira kodzero dzevanhu vaDag Coltart navatapiwa muchineripi vanova nhengo dzesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights dzakasungwa nezuro muHarare vapiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso. Vaviri ava vakasungwa vachimirira nhengo mbiri dzebato reCCC dzakapambwa dzikaitwa kafira mberi muHarare. Godwin Mangusha anotipa nyaya inotevera.
Mutongi wedare vaDennis Mangosi vapa mutongo uyu mushure mekunge vachuchusi vabvumirana nemagweta evaviri ava kuti vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso. Rimwe remagweta evaviri ava vaJeremiah Bhamu vati vaviri ava vanzi vadzoke kudare musi wa20 Gumiguru.
Vanzi nedare vabhadhare mari inokwana zana remadhora kuAmerica kana mari inoenderana nemari iyoyo iri yemuno muZimbabwe. Vozodzoka zvakare musi wa20 Oktoba wegore rino kuti nyaya iyi izogurwa. Dare roda kuongorora pakati papa kuti kusungwa kwavakaitwa nekuchengetedzwa kwavakaitwa muusungwa zviri pamutemo here.
Vaviri ava vari kumirira vakasarudzwa kuita kanzura weGlenora Ward 26 vaumbira Ishe Nhende uye vasanele mukushane. Vabva muvati vaColtart navamuchineripi vari kuramba mhosva yavari kupomerwa yekuti vakavhiringidza mapurisa kuti asaone kana kutaura navanhende navamukushane.
Aya anga ari pakati pekuita basa ravo, vanga vaine mashoko avanga vaudzwa nanachiremba ekuti Wombera Ishe naSanele vakanga vasingakwanisi pautano hwavo kuti vange vachipfunzurudzwa nemapurisa panguva iyoyo. Ndivo mashoko avakaturira kumapurisa kuti izvi ndo zvatarziviswa nanachiremba, ndo zvakasakisa kuti vabva vasungwa. Saka isu semagweta tiri kuti masungiro aya nemashandiro aita mapurisa aya kwakumbunyikidza nekuvhiringidza uye kutadzisa magweta kuita basa ravo.
Vabhamu vaisawo zvichemo zvishanu pamberi pedare zvinosanganisira chekuti kusungwa kwemagweta aya kwaive kunze kwemutemo.
Ndo chimwe chichemo charisa pamberi pedare kuti mukuenderera mberi nekuvhiringidza kodzero dzevanhu havana kutadzisa magweta chete kuita basa, asi mapurisa azoenderera mberi nekuvhiringidza uye kutyora kodzero dzaombera inasanere dzepfamiro nemagweta avo avanoda, nekuti saizvozvi vari muusungwa hapana ari kuvamirira.
Rimwe gweta rinorwira kodzero dzevanhu vamarufu mandevere vati zvinosuwisa kuti magweta anosungwa achiita basa rawo.
Zvinhu zvakaipa chose, zvinhu zvinosvibisa zita renyika, zvinhu zvinonyadzisira nyika, zvinhu zvakaipa chose. Nekuti kana magweta akusungwa achimirira kodzero dzemaclients avo, ko kuzoti maclients acho.
Mutauri wesangano rinomirira magweta munyika reZimbabwe Law Society vaRichard Chidza vati sangano ravo rinoda kuti nhengo dzaro dziite basa pasina kuvhiringidzwa. Zvichakadaro, mutungamiri weCCC vaNelson Chamisa nhasi vashanyira vanhende navamukushane avo vakapambwa nemusi wemugovera. VaChamisa vati zvinosuwisa kuti vanhu vakapambirwe nyaya dzematongerwo enyika uye vanoda kuti nyaya iyi iongororwe nemapurisa. Mutauri wemapurisa munyika, Assistant Commissioner Paul Nyati, vaudza Studio 7 kuti mapurisa ave kutoongorora nyaya iyi mushure mokunge paita vanhu vakamhanara kuti vanhende nevamukushane vainge vasiri kuonekwa. Vatiwo havatarisire ani nani zvake kusanganisira magweta kuvhiringa mapurisa apo anenge achiferefeta nyaya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Mutauriri wemapurisa, Assistant Commissioner Paul Nyati, vanoti mapurisa asunga Tando Lengosi Ndlovu ari kupomerwa mhosva dzekuponda vanhu vashanu pakati peguta reHarare kubva musi wa 28 Nyamavhuvhu kusvika nezuro. Anonzi mushure mekuvaponda aibva abika nekudya matumbu avo nedzimwe nhengo dzemuviri. Ari kupomerwawo mhosva yekuponda vanhu vatatu kuvulawayo muna 2021. Mapurisa anoti haana umbo hwekuti aiita izvi nekuda kwekuromba. Sangano rinorwira kodzero dzezvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa, reAfrican Diaspora Global Network, rinoti rinotsigira danho ratorwa nerimwe sangano rinorwira kodzero dzevanhu reHelen Suzman Foundation rekukumbira dare remuPretoria kuti ripe mutongo wekuti zvizvarwa zveZimbabwe zvine magwaro eZimbabwe Exemption Permits zvisasungwe nekudzoserwa kumusha. Izvi zvinotevera danho rakatorwa negurukota rinoona nezvemukati menyika yeSouth Africa vaAaron Motsoaledi rekupikisa mutongo wedare repamusoro wekuti zvizvarwa zveZimbabwe zviuru zana nemakumi manomwe nezvisere kana kuti 178,000 zvimbobvumidzwa kugara munyika iyi. Nyaya iyi ichiri kugadziriswa sezvo South Africa yave kuti ngavadzoserwe kuZimbabwe. Hurumende yeSouth Africa inoti sezvo yapikisa mutongo wakambopiwa zvave kureva kuti wambosendekwa. Mukuzeya nyaya iyi, Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 abata sachigaro wesangano reAfrican Diaspora Global Network Dr. Vusumuzi Siwanda.
Reverend Chisman zvavaiita kuenda kukoti inyaya yekuti vari kuona kuti sezvo court order yavakawana muna June, savakamira kwei muna June, yakataura iyo kuti aiwa yanga ichitaura kuti vanhu vanguva yavo yawedzeredzwa, sezvo pakaiswa appeal and home affairs iri kuoneka kuti aiwa inenge isiri kuita zvekumhanya zviya zviya kuti nyaya yacho inzivikane. Zvinoreva izvo kuti parizvino vanhu ava vangagona kungosungwa kwedhipotwa nenyaya yekuti mazekuti avo haasi kushanda. Saka zvavari kuedza kuita inyaya zvokuti CTI iri nyaya yekuti ingangonzivikanwa chero pane gore rinouya. Zvinoreva kuti pakusvika muna December munova mune pakawedzerwa kuti vana veZimbabwe vagare muno. Saka kubva ipapo vana veZimbabwe vanenge vatisina mutemo unodzivirira kuti vasunge vadhipotwe. Ndiyo saka Helen Suzman ichienda kubikienda kukoti zvekukurumidza nekuti kuda kuti pave nemutemo uchataura kuti aiwa kusvika nyaya iyi yapera kumakoti hapana munhu anofanirwa kusungwa odzoserwa kuZimbabwe.
Imi sesangano munoona sei danho iri ratorwa nesangano iri reHelen Suzman Foundation?
Idanho risina zvaro kuipa chero iri nyaya zvayo yekuti vaivinga on an urgent basis inogona kuti kukoti varambe kuti izwe on an urgent basis nenyaya yekuti zvino zvonzi aiwa pane mutemo wakaitwa naminista unoti kusvika muna December vanhu vemazpt havafaniri kusungwa kana kudzingwa munyika kana kumabasa. Saka ichocho tinogona kuva icho chinhu chingavakanganisa nekuti vaenda vakanoita application yavo on an urgent basis kuti inzikane nemitwa 18 asi vanogona zvekare kuti vataure kuti aiwa chero vanga vaenda on a normal basis hayaizvika before musi wa 31 December saka maybe vanga zvisingabatsi kuti vaende on a same urgent basis nekuti chavari kuda kuti nyaya itaurwe pachine nguva vasati vasvika pakuti kana vakuenda muna December inonzi komanga makamirire nguva yese
munoona zvavaita izvi zvichibatsira here zvizvarwa zvezimbabwe zviri pamazep permits
izvi zvaitwa izvi tinoona kuti zvingabatsira hazvo kuitira kuti vanhu vaemazepiti vasasungwa kana koti ichinge yabvuma kuteerera nyaya iyoyi nekuti zvinenge zvichireva kuti panenge paane koti order yavanenge vagona kunge vakatakura uye vachishandisa kana pachinge paakusungwa vanhu
sachigaro vesangano reAfrican Diaspora Global Network Dr Vusimuzi Swanda vari parunhare muSouth Africa naMavelous Nhlanganya wewe Studio 7. Zvichitevera kugadzwa nezuro kwava Emerson Munangagwa semutungamiri wenyika kwemakore mashana anotevera, vamwe vechidiki vanoti vari kuona rima chete muupenyu hwavo nekudaro vave kuronga kubuda munyika. Kugadzwa kwava Munangagwa hakuna kutambirwa nebato guru rinopikisa reTriple C. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Pavakatora mhiko nezuro, vaMunangagwa vakavimbisa kugadzirisa nyaya yeupfumi nekubatana munyika. Asi vamwe vechidiki vakawanda vataura neStudio 7 vanoti kudzoka muutongi kweZANU PF kunoreva kuti vacharamba vari munhamo sezvo vasina chivimbo chekuti hurumende yebato iri ingachinja mararamiro avo iye zvino kana yakambotadza kuzviita mumakore ose adarika. Mumwe vechidiki anoti vechidiki vakawana mikana yekubuda kunze kwenyika vaitambire nemaoko maviri ndimuzvare Evelyn Chabikwa vanove mudzidzi pachikoro chedzidzo yepamusoro-soro cheMidlands State University.
Zvino ndokunga kuti ipfungwa yakanaka nenyaya yekuti most of my youth acho mazhinji acho magraduates kuti vapedza kuchikoro and then mabasa hakuna and also you find out kuti ikonomi yemunomuka is not supporting kuti pave negrowth instead tirikungoita hand to mouth.
Asi muzvare Evelyn vanoenderera mberi vachiti kubuda kwevechidiki munyika kunogona kudzorera kumashure kubudirira kweZimbabwe.
But at the same time, zvinenge zvichikosta nyika yedu because tinenge tichirasikirwa the generation is supposed to step in after this. Saka zvingori zviri patu.
Muono wamuzvare Evelyn uyu unotsigirwa nemumwe wechidiki vati nasheta dzaushe vemuHarare.
Nhau dzekubuda idzi dzinoenda nekuti wakamira papi. Kana une chauri kuita panguva iyoyo chinoita kuti chine pundurisa chinoita kuti tiendere mberi hongu hatina tazwe kuti ndibude. Asi kana wakatasanisa mavazhinji edu vakapedza zvikoro vasati vane mabasa sasi vakawanda ndekuti vabude so that vanoona a better living outside the country.
Asi mumwe musikanawo wechidiki muzvare Nolin Maya vanoti kumhanyira kubuda munyika kunogona kusaunza pundutso muupenyu hwevechidiki sezvavanenge vachitarisira.
Ndinoti my youth must not lose focus kati tinofanira kuramba tine focus yedu chaunofanira kuziva ndechekuti uri kuitei kuti uwane something chichazokupa pfungwa yekuti utize munomu wambotya here munomu ukatadza kuwana something chinokwanisa kukupawo mari saka kune vane pfungwa yekugara munomu ndinoti ngatisambei takadaro tifokase nenyika yedu towana mahasos anotipa mari tiri mukati menonyika kune vamwe vari kutozvidyira vari muno munyika paisu tinotadza nekusviti.
Asi vavhuso Mushanga vanove baba vechidiki vanoti havo havafunge kaviri vakawana mukana wekunotsvaga mafuro manyoro.
Handibuda kukunyeperei kana chizvira ndingatanga kutobuda mhuri yangu yozoteera. Asi kana paine mukana wekuti ndinobuda nemhuri yangu pamwe chete tinobuda hiri toenda because zvemuno zvakutoda mabhuru anodhonza every day struggle muno munyika mararamiro is from hand to mouth.
Wechidiki anoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika nedzeupfumi vaYoungston Dzikiti vanoti kutiza munyika kuri kuita vechidiki kunokonzeresa matambudziko akawanda.
Dambudziko rekutanga pfungwa dzedu pfungwa dzevana vedu vanenge vadzidza mayunivhesiti vese vari kubva vabuda voenda kunze nemaskills iwayo vakuenda kunodhevhelopa nyika dzekunze isi nyika yedu ichisara isina development. Then rimwe dambudziko zvakare xenophobia aiitika kuSouth Africa tiri kuzviona zvakare zvichiitika kuBotswana vana muZimbabwe vari kudzingwa. Then chechitatu tiri kuona zvakare kuti kubuda kuita vana munyika vachienda kunze kwenyika kuri kukonzera kuparadzika kwemhuri.
Zimuonya nzi zinongoro ranya zewe chidiki zinoti vechidiki ava vana mikana yakawanda yekuzvipundutsa nayo muno munyika naizvozvo vanozoona kuti kunotsvaga mafuro ari nani kunze kweZimbabwe kuri nani vachiri nesimba kudai. Gore rapera, sangano reZimbabwe National Statistics Agency rakabudisa gwaro rairatidza kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvisingagare munyika zvinofungidzirwa kuti zvingangoda kusvika kumiriyoni imwe chete 908,913. Asi mamwe masangano anoshanda akazvimirira anoti vanhu ava vanogona kusvika mamiriyoni mana kana kuti 4 million. Vechidiki vari pasi pemakore makumi matatu nemashanu vanonzi vanodarika zvikamu makumi matanhatu nezvinomwe kubva muzana kana kuti 67%. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Russia inoti zvombo zvayo zvekudzivirira kurwiswa nemuchadenga zvadonedza ndege dzemhando yemadrones nhatu kubva kuUkraine dzanga dzichida kurwisa guta guru renyika iyi reMoscow. Meya weguta reMoscow vaSergei Sobyanin vanoti hapana munhu akuvara kunyange chimwe chitoro chatsemurwa rimwe divi padonedzwa madrone aya. Russia inoti yadonedza imwe drone yekuUkraine mudunhu rayakapamba muna 2014 reCrimea. Vamwe vakuru vekambani yekuSweden inonzi Lundin Oil vanoti sachigaro wavo vaIan Lundin nemumwe mukuru wekambani iyi vaAlex Steiner vamiswa pamberi pedare nhasi vachipomerwa mhosva dzehondo zvichitevera kupondwa kwevanhu muSudan. Vaviri ava vanonzi nevachuchisi vaitsigira mutungamiri weSudan akazopirigurwa nemauto vaOmar al-Bashir mukutyora kodzero dzevanhu. Mukuru ndodzokorora vakuru ava vanonzi vaitsigira vaAl-Bashir nechinangwa chekuti vapiwe basa rekuchera mafuta ekufambisa dzimotokari. Asi vaviri ava vari kuramba mhosva dzavari kupomerwa. Makateerera kuStudio 7 tichitepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America muWashington DC. Vateereri, musakanganwa kuti Studio 7 inobuda muvhuro kusvika musi wesvondo manhau dzatinokupai manheru oga oga kuchitiwo muvhuro kusvika chishanu panhau dzamunokwanisa kuwana mangwanani oga oga.
Umongameli Emmerson Mnangagwa utyale uzulu izolo egcotshwa eHarare ukuba uhulumende wakhe uzaqhubekela phambili esebenzisa idola leZimbabwe. Lokhu kusekelwa ngezinye ingcwethi ezithi ukuqhubeka kokusetshenziswa kwedola leZimbabwe ndawonye ledola leMelika.
Tine urombo vateereri, manga mukateerera kunhau dzanga dzichitaurwa pamusoro peupfumi dziri mururimi rwendevele iye zvino regai tikupei mururimi rweshona. Apo guruva resarudzo radzikama zvinhu zvave kudzokera pazvaive sarudzo dzisati dzaitwa, vakawanda munyika vave kutarisa kuti upfumi hwenyika huchatorawo gwara ripi. Sarudzo dzisati dzaitwa, hurumende yaizvirova dundundu ichiti yakwanisa kudzikamisa upfumi hwenyika nekusunga inflation, kunyange hazvo dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dzaipokana nazvo dzichiti hurumende iri kuzviridzira hwamanda ichiziva zvayo chokwadi mumamiriro eupfumi hwenyika. Izvi zvinoburitswa pachena nenyanzvi mune zveupfumi muzvinafundo Gift Muganu avo vanoti
Minister of Finance pavaka presenta midterm fiscal review yevareviewa budget vakaita chikuruku vakatiratidza kuti zvinhu zvinonga zvakamira zvakanaka kwakutipa document rakarine 8 mapages kwakuviga information zhinji mudocument rakarine 52 pages zviri mudocument gwaro iri re 52 pages zvinoratidza kuti budget redu renyika ratakutarisira kuspenda 2023 is now $25.6 trillion. Asi isusu tine budget rakapiwa reparliament re $4.5 trillion. Zvoreva kuti mari yatakuzospenda senyika is more than 5 times yakaapruvwa.
Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute, Dr. Prosper Chitambara, vanoti sezvo sarudzo dzapfuura, hurumende itsva yakagadzwa inofanirwa kuchiisa simba rayo mukuunza kugadzikana kusingaperi muboka rezveupfumi.
Era basa kuti hurumende nyowane ichishande kuunza mareforms anounza lasting stability and sustainability kuekonomy, macroeconomic reforms anobata nyaya dzefiscus or the fiscal policy. Tinofanira kucontrola public spending, especially non-productive spending. Izvo zvakakosha kuti zvinge zvichigadziriswa.
Ukuwe imwe nyanzvi mune zveupfumi nekudyidzana kwenyika dzepasi rose muzvinafundo Elliot Masocha vanotiwo kana nyika ichida kuti upfumi hwenyika hugadzikane nekusingaperi, hurumende yemutungamiri akagadzwa nezuro vaEmmerson Mnangagwa inofanirwa kushanda zvakasimba kuunza chivimbo mubandiko reupfumi.
Kugadzikana kwakaita zvinhu muZimbabwe kunyaya dzezvematongerwo enyika kuchange kuchipa chivimbo kuna avo vane mari dzavo kuvandudza mabhizimusi avo, pamwe zvichizenge zvichibetsera kuvandudzawo upfumi hweZimbabwe, kana kuti vamwe vatsva vane mari dzavo vachange vachizouyawo muZimbabwe vachirima mari dzavo, nokuti vanenge vakavakamirira kuona kuti sarudzo idzi dzichafamba sei. Uchapinda ndiani? Zvirongwa zvake uchapinda iyeye zvichange zvakamira sei? Zvakasiyana sei nezvirongwa zvapfuura?
Asi nekuda kwekuti hurumende yaingovepo ndiyo yakadzoka mushure mesarudzo, uye kuti sarudzo dzacho hadzina kutambirika zvakanaka nemanga mapoka, muzvinafundo mugano vanoti izvi chete zvinogona kukanganisa tarifiro yeveruzhinji iyi.
Saka zvinounza matambudziko mazhinji, nekuti vazhinji vanoziva kuti Zimbabwe yanga yachiita iya inonzi debt resolution meetings, yanga yachitungamirwa navachisano napresident weAfrican Development Bank. Vaibatsira Zimbabwe mameeting yanga yachiitwa, ende nhauriro yanga iriko ndeyekuti tinofanira kuita free and fair elections nekurespekta mahuman rights, kuita kuti nzirwe tsitsipanyaya chikwereto chatinacho. Zvino sarudzo yakabuda haina kubuda sekudaro, nekuti tirese tinoziva kuti maelections anga asiri free and fair. Saka zvaakureva kuti nyaya yechikwereto hatichakwanisi kubatsirwa kuti tiregererwe, chakuramba chakatisunga pahuro. Saka zviri kureva kuti upfumi hwenyika hausi kuzogadzika zvakanaka, kuti tiri kuona kuti pakaita kakubirana pamaelections. Saka vanhu vanonge vachiti ibviyai nyama yanyu mugoche mega. Saka kwatiri kuenda hakuna kujeka paupfumi hwenyika.
Vamwe vanoongorora zveupfumi vanoti mitengo yezvinhu ichatanga zvakare kukwira, dhora remunyika roshaya zvakare simba, uyewo inflation ichidzokera payo payakajaira pekuve pamusoro pedzose dzepasi rino. Vateereri, musakanwa wachirongwa chedu chevechidiki cheLive Talk The Connection na8pm nhasi, apo tiri kutaura nevechidiki nezvemaonero avo nekutora mhiko kwemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumirawo mashoko enyu kustudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7pm pamasaisa ya noti 909am 4930 13860 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisa ya noti 909am 6175 ne 7255 shortwave. Zvongo yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Vakawanda vokurudzira SADC kuti itungamire nhaurirano kugadzirisa matambudziko eZimbabwe okonzera gakava pasi rose. Magweta maviri ainge asungwa achimirira nhengo mbiri dzebato reCCC dzakapambwa dzikaitwa kafira mberi opiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Mapurisa anoti asunga munhu ari kufungidzwa kuti anga achiponda vanhu muHarare. tabatashuka kumagume chirongwa chedu chanhasi iva inesu zvakare mangwana. Kana mshida kututumira tsamba mbozha, zitumirei ku studio7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndichiti murari zvakanaka vateereri ndikusemi na Gibbs Dube.
So we see.